Nengo dzakaita mhirizhonga dzainge dzabva mumawadhi gumi nemashanu emuchinhoi. Nengo idzi idzo dzaisvika makumi mashanu dzaiti hadzisi kufara nekupiwa vamiriri neutungamiri hwedunhu dzichiti dzinoda kuzvisarudzira vatungamiri vadzinoda. Senzira yekuratidza kusafara kwavo, nengo idzi dzakavharira vashandi vebato mumahofisi uye kurambidza ani naani zvake ainge achida kupinda mumahofisi ebato. Vatsigiri ava vaipopota vachiti vaida kuti sachigaro wedunhu vaRasel Magunje vauye vataure navo. Mumwe wevanhu vakaita mhirizhonga vaRenius Magorimbo vanoti hapana kuwirana mubato kubva kumusoro kusvika pasi nekuda kwekumanikidza vanhu kuti vamirirwe nevanhu vavasingade.
Havana kurongeka zvekubvira kumusoro kwachekoko vari kushupana vachana kupindana nje madivisheni hobhuswa kuzasi konfusheni yega yega. Vashoma vanozinzwisa kuti zvinhu zviri kuitika kumusoro, vamwe vatombozivi kuti chichii chiitika, vanotongo konfusheni tota konfusheni.
VaMagorimbe vanoti nhengo dzavo dzinofanirwa kunge dzichitsvaka rutsigiro pane kurwisana kwavari kuita.
Vamwe vatokuvara ziso, mumwe kuvara muromo, vatobva zino. Haye, zvinhu zvakuitika zvacho utozomuona. Ende madhezi acho ari pera, nguva itopera. Hapasina nguva, hapasina nguva yekutomboswera paitwa zvinhu. Patika nguva yemobilization, instead of mobilizing inhouse case.
Sachigaro wedunhu vaMagunje vanoti vanhu vari kuita mhirizhonga havazive mitemo yesarudzo yakatarwa nebato ravo.
In terms of MDCT candidature selection yedu, pane zvimwe zvinhu zvatakabvumirana kunational council zvatinofanirwa kuteera, zvinosanganisira kuti kwose kunoitwa macontestations kungari kuri kumawards kana kumaconstituencies tine yatinoti quota system, asi mukati medu taakutoziva kuti tine vamwe vedu vashoma vari kushandiswa kana kushanda nevanhu vezanupf voita kunga vasingazivi maparty policies anenge aripo. And province yoga yoga inofanira kutevedzera zvinhu zvakatarwa nenational council.
VaMagunje vati vachaongorora vakakonzeresa mhirizhonga nedonzo rekuvaranga sezvinodiwa nemutemo webato. VaMagunje vanoti vazhinji vari kuita zvemhirizhonga hadzisi nhengo dzavo dzakaperera pazvido zvebato ravo.
Saka tine vamwe vedu vokuti vakazoudzwa manje kuti pavari kuda apa ndipe mayouth kana pemadzimai kana pemadisabled kana kuti ndepe maveterans, vanenge vaakumwisa vanhu doro, vaakuda kuita noizvo kunge vasingazivi mutemo watakapiwa watakabvumirana mumusangano. So naizvozvo hatife takadzora tsvimbo nenyaya yevanhu vashoma, taakuvaziva and tirikutora action against vanhu ivavo.
Kusawirirana kwekuti ndiani achamirira bato munzvimbo dzakawanda kunonzi kuri kuitika mudunhu reMashonaland West nemamwe matunhu. KwaMutare, MDCT yakatomisa sarudzo dzemaprimary nezuro. Sarudzo dzemaprimary dzakakonzeresawo mhirizhonga mubato rezanupf masvondo maviri apera, izvo zvakakonzera kuti dzimwe nhengo dzakaita savaDexter Nduna vekuChegutu West navavengai Musengi vekuChegutu East varidze pfuti, izvo zvakaita kuti vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.